hakuna ikonomi yaka ranwa nekusunga vanhu nekuisa vanhu majeri. Mitengo yezvinhu kutengerana kunoita vanhu, kudhura kunoita zvinhu, hazvikwanisi pakuiswa kuchikurupi. Hazvigode pakuti usunge kudonha kwechimari chinenge ZIG, chinenge Zimbabwe dollar, chinenge RTGS. Uyezve money changer akanyorwa here pamhanza kuti ndimani changer. So vanhu vaangotorwa vachikozvifambirawo zvavo muHarare umu nemubulawayo, vaangotorwa vachisungwa.
Saka dambudziko remari iri ringagadziriswa sei chaizvo vabiti muZimbabwe?
Vanhu vemuZimbabwe vakaramba mari yavo yemuno, nekuti mari yavo yemuno inosenzeswa kuvapira ivo. Pese panonzi mari iyi yachinjwa yaayemuno, vanhu vanoluza. Gore riye pakauya mabhera tek, mapensheni akaluza, akaluza mari inoita iyo US$5.86 billion dollars yakaruzwa nevanhu mapensheni ya badzibadzi. Gore riya 2019 Massive Stevens aitambira $550, $600 vakangomuka yaakunzi getge getge, but we know getge getge yacho Massive Stevens salary yavo yakatonha kubva $550 to $35 to $45. Yezvo gore rino musi wa8 April vadzoka nechikwambo chinonzi ZIG, vanhu varuzi mari yavo paefekta ye75%.
Ko ivo vanhu vari kurasikirwa nemari dzese idzi vangakwanisa here kuti vaende kumatare kuti hurumende ibhadhariswe kana ivo vearabhiz etavo?
Vanokwanisa magweta teniko takawanda, ende munozivaini kuti taspenda makore akawanda tichirwisa kuti vabatirwe vanhu avo. Ndine vamwe vandinomirira vanoitwa Richard Pitti naPenistone munongovaverenga mapepa. Murume nemukadzi yeye tioda kuvatenda vashinga kushingirira kurwirisa nyaya dzevanhu. Chachiri kunyanyonetsa badza apa ndechekuti vanhu vari kunyanyonudza mari yakawandisa, mabhengi, mazitambani, vane mari hombe vanotya